limitation report haina kumira zvakanaka. Chinhu chekutanga population census results haisati yabuda. Zvese yakashandisa mapreliminary results. Zvinoreva preliminary results zvinoreva kuti kuika kuchinja pamberi uku matopindura matunhu kare, matopindura mawadhi nemakotini kudhara. Chiki chaitika. Chepiri ndechekuti izvo mukazvitarisa imimi kuti mapolice station awa havana kuaidentifya nekuda kwekuti chaira secondary school. Samadziva secondary school, chaze secondary school, ndi secondary school. Vari kuti kupa macoordinates 6092044 ichendere ipingadziwe kwachenda mbuya kana kuti kwabushu manambers avari kutaura. Chimwezve chataenda kukoti ndechekuti tino mukumbiro wemutemo wezimbabwe rinotaura kuti 20% ndoinofanira kunge iri variance pakati pematunhu kana kuti maconstituencies. Asi munoona ine constituency inenge iine 33,000 39,000 imwe constituency yemari ine 22,000.
Wamaendesa kumatare ndiani chaizvo?
Wataendesa kutare taendesa zvet kuta president Emmerson Mnangagwa vanova ndivo vanogazeta bhiyu racho taendesa vaziyandi vanova minista muhurumende.
Asika vamwe vanoti aiwa pada MDC haisikuda kukwikwidza musarudzo idzi nekudaro ndokusaka pamwe yakwira kumatare.
Hakuna chii chakataurwa pamusoro pedu chichati chiipa kana chichati vhunduka. Kandai vakatora takapfugama pamberi pamambo Kristu Jesu vanoti mamuona mutadzi ada kudimbura makumbo amambo Jesu. Vakana takamubereka Jesu vachataura iwo kuti izvozvo ari kukidzimuka Jesu. Vakana takabereka pamapfudzo vachitaura kuti ari kudzivirira Jesu. Saka hapana chichataurwa kutaura. Isu tiri kuitira kodzero dzevana vezimbabwe